Hongu tiri kuno ku Malawi kulilongwe patiri kusangana ne hurumende yeMalawi ichisangana ne hurumende yeZimbabwe. Donzo remusangano uyu ndokuvandudza kudyidzana kwedu neMalawi kuona kuti zvii zvinotitadzira, zvii zvinodzokera shure vana zvinabhizinesi kuti kudyidzana kwedu kuenderera mberi. Zvese izvi tiri kuzvitarisira tiri kuno kulilongwe.
Zvii zvingatarisirwe nevanhu kuti zvinge zvichibuda kumusangano?
Pane madhirimu dzakati kuti achasainiranwa pakati penyika mbiri idzi, anova iwo atinoshandisa kuti tinyatso kudyidzana, titore kudyidzana kwedu neMalawi tiise pachimhando chepamusorosoro. Saka izvi ndo zviri kuitika kuno tiri kuMalawi. Takatarisira futi kushanya kwemukuru wenyika vanova ivo Comrade Dr. E.D. Mnangagwa vachange vachizouya kuno kuMalawi kuzosimbiridza zvakare ukama hweZimbabwe neMalawi.
Ukama uhwu hwakakosha zvakadi vaMugejo?
Malawi neZimbabwe tine ukama hwakakosha, tine ukama hwepedyo, mashamwari epedyo. Saka tinoona kana even tinotarisa mhando dzese dzokudyidzana ndo dziri kutarisirwa kuno kuMalawi kuti zvii zvatingaita kuti titore ukama hwedu hwoku pachidanho chepamusorosoro. Ndo zvatiri kuita tiri kuno kuMalawi.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino, mungati musangano uyu wabudirira here kuita zvamanga makatarisira?
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe vese vakateerera kuti musangano uyu wabudirira zvikuru. Waita pane maagreements akati kuti abvumiranwa anotoda kusvika kana gumi chaiwo.